Mangwana na kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechishanu kukadzi 1, 2019. Makaterera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Commission inoona nezvekurwiswa kwehuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inomanikidzwa kusiya basa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ichipomerwa mhosva yekutadza kuita basa nemazvo. Dare reparamende yeBritain rinoita misangano kuWestminster wekukurukura mamiriro ezvinhu muZimbabwe. Varairidzi venhabvu vane makore akawanda vachiita basa iri munhabvu yepamusoro vanonzi havasi kubatwa nechisungo chekuti murairidzi wese munyika weCastle Lager Premier Soccer League anga aine chitupa cheCAF A badge kuti aite basa rake. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makomishina ekomisheni inoona nezvekurwiswa kwehuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission anonzi akamanikidzwa kusiya basa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa achipomerwa mhosva yekutadza kuchuchisa nyaya dzehuori dziri kuitika munyika zvikuru dzemamwe makurukota ainge ari muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vakabudisa mashoko kuvatori venhau vachiti nhengo dzeZimbabwe Anti-Corruption Commission dzenge dzasiya basa dzoga vaMnangagwa vakazongotenda kusiya basa uku. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti pane zvakawanda zvaiitwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission zvanga zvisingaenderane nemuono wavaMnangagwa. Zimbabwe iri pakati penyika dzinonzi nesangano reTransparency International dzine huori hunotyisa. Sangano reTransparency International runoti Zimbabwe iri pachinhano chezana nemakumi matanhatu kubva munyika zana nemakumi masere dzine huori. Mutevedzeri wemukuru wesangano revasori reCIO vaAaron Nepera ndo vari kutarisirwa kuti vachasarudzwa kutungamira Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Father Frederick Chiromba vanove nhengo yeZimbabwe Catholic Bishops Conference uye vachitungamira Anti-Corruption Trust of Southern Africa. Blessing atanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nenyaya yeZimbabwe Anti-Corruption yekuti vasiye basa.
Pane zvavanga vachingoita tanga tichingonzwa nguva nenguva kuti pamwe vazopata mhosva yanhingi kana kuti tingati maitiro acho ebasa anga asiri consistent yekuti vanhu vanonyatsoona kuti vane strategy kana kuti zviri zvine gwara razvakanyatsoonanga. Tingati ndo dambudziko riripo.
Tichitarisawo nyaya yekurwisa huori munyika yeZimbabwe, mungati pane zvachinja here tichitarisa hurumende yavaMnangagwa nehurumende yainge iripo yavaMugabe?
Huori huchiripo, nokuti chinonetsera huori ndechekuti hausi nyore kuti hubve, hunototora nguva nyange makore chaiwo. Zvinotipesa nguva yatanga hurumende itsva nenguva yanga iripo vaMugabe ichiri nguva pfupi pfupi chaiyo, zvokuti handifungi kuti basa racho rati ranyatsotanga nazvo. Nokuti chimwe chiri kunyanyoonetsa tingati urombo kana kuti upfumi nyika husati hwanyatsogadzikana. Zvino upfumi ukanga husati hwanyatsogadzikana, zvinhu zvecorruption izvozvo zvinogona kuramba zviripo.
Muongororo dzamunoitawo ndeapi mapazi anonyanya kubatwa nenyaya idzi?
Pari zvino tingangoti nyaya dzeuori dzangopararira kwose munyika vose, zvototi harichava basa guru chaizvo kuti mapazi ose ane ukazongonyatsotarisisa pane zvinenge zvichitokuitika ikoko chete zvine huori. zvekuti uchatova basa guru kuti uori unyatsobuda.
Kuri kuti imi muri chipanga mazano chemutungamiri wenyika, mungavaudze kuti vaite zvipi chaizvo kana vachida kunyatsoti varwise huori zvizere zvekuti vanhu vazosare vaine kugunun'una?
Chingavapo chikuru kutanga nokugadzirisa upfumi hwenyika. Zvadaro ndo panozogona kunyatsoonekwa iko zvino kuti kuda vanenge vachida kutanga dzimwe nzira dzouori ndedzipi, nokuti zvakunyanyoonesa ndezvokuti vanhu vazhinji vangotsvaga upfumi zviri nyore nenzira dzouori idzodzi pane kushanda chaiko. Saka ndikati ndo dambudziko riripo rokuti dai vanhu vadzoka zvakare pamweya uyo wokuti vanhu vanongokupa zvavanenge vashandira kwete nenzira dzouori.
Iwo uori hunokanganisa nyika zvakadii vachirombo?
Uori hunotadzisa kuti nyika inyatsobudirira kana nyika inyatsowana upfumi, nokuti pane zveuori izvozvi vanhu vanenge vachingodya zvavasina kurima, vachingotora zvavasina kurima izvozvi, zvokuti zvinokanganisa magariro yavanhu, vanhu vasina chezvavanoita asi vongowana mari nedzimwe nzira dzisina kururama. Saka zvinotadzisa vanhu kunyatsogara zvakanaka.
Vanga vari Father Frederick Chiromba, vanove nhengo yeZimbabwe Catholic Bishops Conference uye vachitungamira Anti-Corruption Trust of Southern Africa. Vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Paramende yeBritain yakaita musangano wemazuva maviri kuWestminster wekukurukura mamiriro yakaita zvinhu muZimbabwe. Misangano iyi yanga ichipindwa masikati ichitungamirirwa nenhengo yeparamende yekuVauxhall, amai Kate Hoy, ava vanotevera nyaya dzeZimbabwe zvakanyanya. Nyaya dzinonzi dzakabatwa-batwa dzinosanganisira kukwidzwa kwemitengo yemafuta edzimotokari, kurohwa kwevanhu, kubatwa chibharo kwemadzimai pamwe nekuoma kunonzi kwaita upenyu hweveruzhinji. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda.
Vanga vachitaura nyaya yekuti hurumende yeZimbabwe iri kuonekwa ichishungurudza vanhu pachiurayiwa vanhu pachiitiwa nyaya dzekubatwa kwevanhukadzi nemasoja. Saka paramende yati iri kukumbirisa kuti dai gavhumendi yanyatsoongorora kuti kudyidzana kwayo neZimbabwe kunoshandiswa kuti pagadzirwe nyaya yekurayiwa kuitwa vanhu nenyaya yekutongwa kwevanhu nenzira isina kumira zvakanaka nehurumende yavamunanga.
Munoona sekuti nhaurirano idzi dziri kuendesa Zimbabwe kupi dzavari kuita idzi?
Tinoona kuti zvakaita gavhumendi yavamunangagwa kurova vanhu vachiuraya vanhu nekubatwa kwevanhukadzi nemasoja avo chinhu chinonyadzisa zvikuru uye hachina kumira zvakanaka, zvodzorera nyika kumashure. Saka ndinofunga kuti chakakosha ndechekuti hurumende yeZimbabwe ngairege kuita masanctions kuvana veZimbabwe ichiita zvinhu zvinonyadzisa ichipara mhosva dzisina kumira zvakanaka dzisingafarirwe nevanhu vakawanda pasi pano.
Zvizvarwawo zveZimbabwe zvigerewo munharaunda zviri pedyo zvatingati zviri kunyika dzekueurope ikoko vari kutiiwo nezviri kuitika izvi?
Vanhu vasi kufara zvikuru savari kuti Europe ngaitarisise kuti ingabatsire sei vana veZimbabwe kuti vasarambe vachishungurudzwa nehurumende yeZAN nenyaya yekuti vanoti dai nyika dzemuEurope dzaregedza kutamba nevanhu veZANu vari kubatsira kushungurudzwa, kurayiwa nekubatwa kwevanhu vechikadzi nemasoja. Izvozvo ndofunga kuti zvinhu zvakanaka zvikuru sa kuti dai nyika dzepasi pano dzanyatsotarisa kuti dzingabatsire sei vana veZimbabwe vari kushungurudzwa nehurumende yavamunangagwa nemasoja.
Kuri kubvunzwa rubatsiro rungade kunzi rungaiswe kuZimbabwe panguva ino nechimiro chave munyika ichi nderwekuti kudii kubva kunyika dzekunze?
Hurumende yemuUnited Kingdom yakatodaidza anomirira Zimbabwe munyika imomo kuti aende kumahofisi anonyatsotaura kuti zvino zvaari kuita zvii nyika dzepasi pano dzinotambura zvikuru sakudyidzana zvongofanana nepamba kuti kana muchiziva kuti bave papapo kana tamai vepapapo vanenge vanoita zvinosinamira zvakanaka mune muchinetseka mukaona vana venyu vachienda ikoko kana kuti vana veikoko nemhuri dzeikoko dzichikushanyirai saka zviri kunzi ngavaongorore kuti vangadyidzane sei nevana vemuzimbabwe pasina kusimbisa kana kuti kubatsira hurumende yavamunangagwa remasoja
avanga vari mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa dr nkululeko swivanda vari parunhare kulondon kubritain naivan tsininga westudio 7 iye zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau nemamwe masangano enhau munyika bepanhau reherald rino musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vari kunanga kuchipatara cheparirenyatwa muharare kunotsvairako pasi pechirongwa chekuchenesa nyika chinoitwa mwedzi wega wega bepanhau redaily news rine musoro wenhau unoti ndinodzokorora bepanhau renewsday rine musoro unoti bato riri kutonga rezanu pf rakatenda bato riri kutonga rekusouth africa reanc nekumira richiti zvirango zvakatemerwa zimbabwe nebritain nedzimwe nyika dzekumavirira zvibviswe kwotiwo dandemutande remail and telegraph rinoti boka rezvekupinda nekubuda munyika rezimbabwe immigration department rakabudisa munyika zvizvarwa zviviri zvebritain nemhosva yekupfurikidza nguva yazvaifanirwa kugara munyika zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno mashoko aya haanei nestudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri
hazvibetseri kuti munhu anonzi anondomhanara kumupurisa iye mupurisa wacho ari yanga achiita repcase nemusoja uye muzimbabwe macho mapurisa ari kusunga masoja ari kusunga hatichanzwisi kuti waakumirira chipurisa ndeupi wakumirira chisoja ndeupi muti waangabata herecheni kusunga mwana wezimbabwe kodzero yemunhu iri papi zvese hapasina chine chimiro chakanaka kwaakuparara kwenyika
makadi henyu vashamarari vese pastudio 7 munodai kutipa zvinovaraidza nekutidzidzisa nekutizivisa zvinoitika mune dzimwe nyika ini ndinonzi sinia murambi ndiri muimbi ndinogarawo musouth africa asi ndiri kurwadziwa zvikuru nezviri kuitika muzimbabwe zviri kuitika muzimbabwe hazvina kunge zvakamira zvakanaka noti dai vanoita nezvematongerwo enyika kana vakuru vemabato ari kupikisa nyacho ari kutonga dai vagona kutaurirana vahwisisane kuti nesuwo varanda tigone kuvawo neraramo iri nani munyika ndinotenda
mamuka sei vanhu vestudio 7 nechikumbirowo chekutiwo kuosewo daily news pamunoverenga manewspaper kwemunombaba sei musingaiverengi totosvichikana chaizvo kuti asi mane kusarura ka nenge tida kunzwa waka zviri mudaily news kuti tiunguda zviri muna chronicles herald chichii saka tida kunzwa kune mapepa ese ari munyika kuti kwaari kuti uchimasenano savangotenderi kuroni nemanewspepa kana kuroni nematown atitenda kuziva kuti ndezvipo zvinoziri mukati
zita ndoizwa kati national trap ndandoda kutotaura angu kuti maonero angu president emarson dambudzo munangagwa unofanira kubva pachigaro nekuti maproblems amuzimbabwe takatarisa iko zvino mune maproblems akawanda especially masoja arurawa vanhu kubata chibharo zvinova zvisiri pamutemo even kuvharira vanhu masaisai vamwe matambudziko saka sekuona kwangu anofanira kusiya basa musharukwa and kupinda umwe unozvikwanisa
muzita renyu baba ngere murumbwana wenyu ngere mukorore amen ndapfugama masikatano ishe musiki mbiri huru yegungwa iri mhiri iyi kuti nditongotaure nemwe mumasoko mashomashomo tingotenda ngeupenyu mudotipa ishe tiitenda ngevese zviri pasi pezuva asi mwari ndine mubvunzo netumasoko tushoma ndoda kuti tivanhu ifeiti vanhu wasvipa senyu makatinyima njere meotura kuvarungu vavo wasindikane ne PO Box itself. Zvino hona yekuva zvipawa mudo panjere wacho wairiwana watatu washani. Ndivo vatu kuti pfedzisi. Kudenga hakune gena, bagena riri pana papacho. Hona izvo tiri kuitwa nyowa mudo panjere wasvipa. Mwese misa tipapa. Kubura ufamba ero udo tukiswa. Anenjere kubura ugara pashipande hapa kwa tufamba nae. Fana nuduta kura dengure tupanda rile manda katanga. Ifamba uru uchungu. Kuhiru mapati hindo simuka uyenda bada. Ife, shitandashe duti kino bura unyanya unyanga zini cha hindi. Kino, alright, hazushi ni hazwe mosha. Ngekuti ni mamudo ita nje. Sekuni mamudo ita, uyodopa munda uyu. Maima preta enda kwa ataura kumulize munda uti munda wa yenda. Aiva hapi ndoa crossfire kuhivi njodo pa munda. Ndiwe wapawa nunda. E, munda ndimo mungo va. Upumi. Upumi wese uri mungu. Muvu. Ando uti munu udo vakuvu usho zokera zi munu. Andipo tiri baipapu. Tiri pakute upumi tiri uraramu. Mungo va muvu. Ndimo mungo buda mandakatani. Ndimo mungo buda njera. Ndimo mungo buda madumbe. Ndimo mungo buda mbambaira. Nesenza. Zino munda udo vapi wa munu. Zokera kunyaya yangu kuti chatino nyangadza chaizvo chaizvo ndicho tinotati uripira here zvinezvi zvotati ufamba mitsana iri panze kora rehembe riri itsva hatishanda baina zvekuchinja kwatimvura kupangwara zveuku mumakumbo iwakwata idzo dzinopfekwa dzinobvura kunererwa zvepikiri wakwata dzo dzinobvura kunyorwa kuti dhaniropi hazvishine mhosvapa asi komboreranyiwo wetse wanesa manyika basi wari munharaunda dzetse dzenyanga uyu warunzwawo munamato uyu ndapedza kunamata miise michinji kumitatu ndichazoda kuti zvepamberi yapo tigare pasi tinzwane ndiyena masoko ndinao handisinoda kuti tidurerei zvinezviba ndichati pamberi yapo tinge tatofamba ndiyo asi tipenyiwo makomborero mudo pawenu nesvipo zvemupenyu usingaperibi tinge tinoraramawo mugunda musaira iyi patsirini ndabvura kunamatawo ndinoisa mabvi angu pasi ngemagokora zvese timwari muri kumusoro kudera hatine mhosva baivetinopana hatine kana nechitanda newanhu asi dambudziko mudzimba medu matitotsera mbere peri mukada kutiomaire mangwana matineena mazai macho eyaiya atsotsonya zati mherepere besi zati mherepere uringe kumagwazuva imherepere kumadokero imherepere kwese imherepere dzega dzega kumaodza nyemba nekumwe kwacho hazvine nyika ndiwo upenyu tinawo asi mungozva hazviri mumwoyo zvimaumwe naumwe hazvishine mhosva batipenyiwo zvatiri kushuwira kuti da tinazvowo sezvamakaita kuna ana Ginasio navangiri mhiri yegungwa i ndingotenda musiki ndingotenda samasimba miwo tichitsirawo kuna ane maimariya vana maimariya musande uko vane mozisi nekuna ana Erija ndiwo makano ndinawo mwari vangu muzita renyu ngere murumbwana wenyu ngere mwana wenyu mukomana mukorori mukuru amen.
Tinotenda vateereri vese vane mashoko atakwanisa kushandisa muchirongwa chedu chanhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vehurumende muUganda vakatora zvidimbu zvenyanga dzenzou zvingangosvika mazana manomwe nemakumi mashanu pamwe nezviuru zvematehwe ehaka zvakanga zvapinzwa munyika iyi zviri kunze kwemutemo zvichibva munyika yakavakidzana neUganda yeSouth Sudan. Vakuru muhurumende yeAmerica vakazivisa nezuro kuti vakanga vatonga vanhu makumi maviri nemhosva yekupinza muAmerica madzimai ekuChina akazvitakura kuti vagozosunungukira munyika iyi. Vanotevera mutambo wenhabvu yemuAmerica weAfrican football vari muno muAmerica vari mushishi kugadzirira mutambo wefinal yeNational Football League Super Bowl uchatambwa pakati peNew England Patriots neLos Angeles Rams nemusi wesvondo. Mutambo uyo unoteverwa nemamiriyoni evanhu muno muAmerica uchatambirwa munhandare yeMercedes-Benz Stadium kuAtlanta mudunhu reGeorgia. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vaBrian Musekiwa avanogara muno muMaryland vachiteverawo mutambo weAmerican football uye vachange vachionawo mutambo weSuper Bowl uyu kuti tinzwewo maonero avo nepfungwa dzavo pane zvichabuda mumutambo uyu.
Musi wesvondo anenge ari makorere between New England Patriots neLos Angeles Rams. Saka matimu andichaona ari tour ya anoresembla youth versus experience. New England yagara mucompetitions aya for a long time, I would say 16 years to 17 years now. and Los Angeles Rams is a new team. They're the youngest age in terms of average age in my players. So Ndrikona Mutambo Uri sort of balanced, but Ndrikona an upset Chitika, because according to the Vegas odds, Varukuti New England is going to win by 2.5, but Ndrikona Los Angeles is a winner. It's upset New England due to the youth. Coach Wacho is the youngest coach in the league. Quarterback is young. And it's because the statistics is the way Avakatamba season, yes. Offense, Los Angeles Rams is ranked number two. So, Ndrikona a situation where it's going to be a high score game. Shona Rams is a winner, kind of 45-42 in favor of Los Angeles.
Vakawanda vari munomu, tinoona muchitora mukana wemutambo weSuper Bowl, muchiungana, muchidya nekunwa muri pamwe chete. Imiwo muri kuita here izvi, mukoma Brian nemhuri yenyu kana neshamwari?
Ndizvozvo, ndiri kuhosta eSuper Bowl party pano pamba, saka ndine mashamwari angu mabhuru angu ari kuuya panapa kuzoona mutambo uyu. Saka tinenge tichifara chaizvo. Ini ndiri kusapota hangu Los Angeles, New England akamboisapota, but I feel like Venus. Ngaichiperawo vakawinawo zvakwana yakedza imwe timu imbopinda iwini saka ndee ndichisapota New England Rams even though isiri timu yandosapota.
Tiri kuona kuti mutambo uyu uri kutambirwa kuAtlanta uku, pane chikwata chamungati here chinogona kunge chine mukana wekukunda nekuti chinee chakajairana neAtlanta pazvikwata zviri izvi?
I would say Los Angeles in terms of weather yakajairana nekuAtlanta, hakunyanya kutonhora maningi. And one was chamber up to Mudomo. And we call my conditions at favor Los Angeles. New England usually, you know, at the time, Kuchandon, Doko Ari Benzugu, Boston, Massachusetts. But now, the only thing we get New England, Changoruza on the grounds of it, in my players at Chembere, at Kure, even though I'm inexperienced. Like, the Los Angeles Rams, like, it's a strategy. You cup up pressure quarterback while early. I think you want to pass a win. But it's going to be a very, very close game. That's my prediction.
Avanga vari chisorwa cheZimbabwe vaBrian Musekiwa, avanotevera mutambo weAmerican football, uye vachange vachionawo mutambo weSuper Bowl uyu, vari parunharu Maryland, muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo kuZimbabwe. Varairidzi venhabvu vava nemakore akawanda vachiita basa iri munhabvu yepamusoro havasi kubatwa nechisungo chekuti murairidzi wese wemucastle lager premier soccer league ange aine chitupa checaf a badge kuti aite basa rake mwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri wezimbabwe football association mafelton kamambo vanoti varairidzi vakaita sajoey antipas wechicken inn, Cosmas Zulu wengezi Platinum Stars, nemurairidzi wemawarriors Sande Chidzambwa havasi kubatwa nechisungo ichi kunyange havo vasina CAF A badge iyi. Zvidzidzo zvekuti varairidzi vawane chitupa checaf A zviri kuitwa muna kurume mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League isati yatanga. Asi vakamambo vanoti varairidzi ava vakadarika nguva yekudzidzira gwaro iri zvekuti vezifa vaona zvakakodzera kuti vanokwanisa kuenderera mberi nebasa ravo vasina chitupa chepamusoro ichi. Antipas, Zulu naChidzambwa vane nhoroondo yakasimba munhabvu muZimbabwe zvekuti mazita avo anenge akazara pachanyorwa bhuku rezvenhabvu munyika kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatenderwa kutamba nedzimwe nyika. Muteveri wechikwata cheyadha vaRonald Mazhambe vanobvumirana nezifa vachiti ivo hazvichaita kuti vararidzi vakaita saChidzambwa vaonekwe vakagara pabench vachida CAF A badge.
Hazvichaita kuti vanhu vaive neexperience nezvavakaachivha ka vazofananidzwa nevechidiki vakuya mazuvano, because experience counts more than munhu apa kuchikoro izvizvi. Tikavadzokera kwaikwe tiita kuita kunge takuvadzikisira pasi.
Asi mutemo uyu uri kubata vamwe vararidzi vane mukurumbira vakaita samurape murape weDynamos Fungai Kwashi weCapes United, Mukupali Masuku aimbove kuHarare City pamwe naJoe Lupahla uyo achangobva mukupinza Teo 1 mu Premier Soccer League. Asi mwe mteveri wemutambo wenhabvu Valorenzi Wekwete vanoti zvenhabvu nekudzidza zvakasiyana nekuti nhabvu chipo chinoberekwa munhu anacho.
Chipo chinozvara nemunhu kamunhu anozvara nechipo chebhora asina chikoro chakawanda wanda. Munhu ane chipo chake chebhora chisina kana chisinei nezvekudzidza ichi. Saka mamuomesera munhu iyeye mukatasa vanhu vazhinji vezhinji maplayers vakawanda wandaka anogona bhora haatomborina kana education yakanyanya yakaendera mberi. Saka muri kuomesera vanhu ivavo.
Asi mukuru wevararidzi muzipa Wilson Mutekede vanoti hapana kudzokera shure munyaya iyi sezvo zvire izvo zvakasimbiswa nevecaf kumusangano wevakuru wevararidzi uchangobva kuitwa kumuzinda wecaf kuEgypt. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kambo ndasakura ndazunza kubva kuna mushakabvu Oliver Tukum tukudzi tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Komishini inoona nezvekurwiswa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inomanikidzwa kusiya basa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ichipomerwa mhosva yekutadza kuita basa nemazvo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyamina nitungamiri Nkomo.